tinokorokotedza hama dzedu dzekuelimunana dzedu dzemozambique nekuvhota nekutaridza munhu wavanobati avatungamirire itite bato rine ukama hunodzoka kuti hasiure chirimwe chemino tinovakorokotedza nekuti vamwe vedu vakatidetsera kuti chiri chezimbabwe yedu saka sichatinyanyotarira mutota nemozambique vaungana vakavhota vakasara mutungamiri wavanoda
asiwo vamarapira pane vamwe vari kuchema chema kuti mutungamiri webato renyu uye mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vanenge vakakurumidza kukorokotedza vachapo zvakabuda musarudzo zvisati zvanyatsopera munotiwo kudini mashoko iwayo
mutungamiri wedu vakanzwa mareserve ese mino ediaspora vhote ese mino munyika yezimbabwe ndo avakakorokotedza vakafarira kuti vanhu vemozambique vari muno vakavhota zvinofadza havana kutaura kuti maelekshoni ekumozambique apera
asikava marapira vanenge vakatotaura sekunge izvi ndo zvanga zvatoitika musarudzo dzose kwete dzemuzimbabwe
awo ndomanhusisiro akaita vanhu kuvaiterera asi ivo hazvio zvavaireva pavaitaura chinoita ndechekuti kune tinomira nechatinenge tataura nechinenge chataurwa nemukuru hatimiri nemanhusisiro anenge akamuteresa ndosaka tokutsanangura kuita kuti vaiterera nevane zvavakafunga tovarwa nevane zvavakaudzwa vachibata chokwadi chekuti chii zvaitaurwa nemutungamiri wedu wamunanga
ko kune vamwe vari kutiwo bato rezanupf rinenge riri kupindira munyaya dzesarudzo mudunhu umu tsigira ingava anc ingava frelimo kana mapato ari kutungamira kana kuti ari kutonga
chinoisa ndechekuti aya mashoko chero muno munyika takambomawa kuti vanhu vanenge vachingotiti pahundi vai pahundi vai vanhu vanenge vatora mari vavatambisomi mari dzavaroga vachiasimbisa kuti aiwa isu tichakambena isu tichakwanisa kudzora nyika iyi asi kana zvokona kuti vachingotsanangura kuti aiwa isu shoko redaribii zvinovaremera vanenge voda kundonyepa vachingopinza zvanopiefu mukati menhau dzavaipinda zii